Zigisa munyengetero, ugone kunyengetera. Zigisa munyengetero, ugone kunyengetera. Zigisa munyengetero.
Zvaitoda kundiwisira pasi kundirova nhari zvobva zvandisagidzira ndambodizere ingwe zvandakagonawo kutyora mabvi ndikareva mazwi ndichitichenesa inzira ndisatike madhibhura hondo yavo baba dai makandirudza nechinda dai vakatondirudunura vakazopindira mesiya zvandakagona kuvimba nemi vavakanga vaponda pirato vangati vandiroverere vakapindira mesiya ndendipasaigavi rombo rinenge hundudo ndina mwari waizira riri gori atindomugudubura kundifushira maiti ndiore izvo maito ndidyara makakavadapfi zoro yakasuruka handivhunduke uwandu hwemaprofita abhari vanonopera mutambo mese menge mavanyika dzimu nakarwendo runo muchatondipumba uroi kuchavhiwa kwenyu kushivira mese matambanhova simba riyera makapa joshua zuva chimbomira ndivarikite rakajeka nyika vangazotindamirira handizoro tsvimbo nokusihurumba yabata uso ndongo zvaga zvese pamwe nemaoko abata uso kune dare rine mbirodzi dzinogara dzichimunamata mukuru ndikangochema dzinoita uturu dzotsika nehasha dzosiya mhandu dzabudisa ndururu kune dare guru iri paradiso ugere mukuru anoera vanoera baba kurudyi rwake kugere gwari rine mavanga azere ropa zvichingoyerera baba akavira kuti ndigodya ushi zvese mukaga neushi ndirike nanidzamara endibai umbi ndoenda ndisina chinhu ndakabarwa ndisina chinhu asi kurarama ndisina chinhu nadhabha chiputukezi chinodzura namoirosa regwai nyange bere richikuma vake havararire madhorofiya nadhabha chiputukezi vakandinemba neropa reushe chumba musango ndini nyangwe zvidini handifure uswa nadhabha chiputukezi ndinozuwirawo kumborota hopesedza soromoni mondibvunza unodei ndoti mhuri yangu ngaibvume indi nemudiwa wangu dzizoparadzana ndaverinda kana ndaverinda mweya ugowana nzvimbo paradiso wongu ndine zvivi yati ndoidawo nzvimbo jerusarema idya ama kunyango zvika minamba usaridzi munyengetera nyika yakubvunzo wakabunda sei wongoti munyengetero vachauya nemubvunzo wakapinda sei chingoti munyengetero ndati kunyango zvika minamba usaridzi munyengetera vanhu vakubvunza wakabunda sei wongoti munyengetero vachauya nemubvunzo wakapinda sei chingoti munyengetero
Zigisa munyengetero, ugone kunyengetera.